manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniru anasi uri musi wesvondo kurume 21, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19. Vashandi vemuzvipatara vochema-chema nekusawedzerwa mari. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti iite sarudzo dzemaby-elections. Mutambi aive nemukurumbira munyika Nmira akapondwa kuSouth Africa oradzikwa kuchitungwiza nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vachiri chiuru chimwe chete nemazana mashanu ane gumi kana kuti 1510. Vanhu gumi vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru makumi matatu nematanhatu ane mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 36,662. Vanhu vasere vakapora kubva kuchirwere ichi zvichireva kuti vanhu vapora kubva zvatanga chirwere ichi kupararira vave zviuru makumi matatu nemana zvine mazana maviri nemakumi mashanu nevanomwe kana kuti 34,257. Vanhu vachiri kurwara mazana masere nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 895. Pavanhu vachiri kurwara ava vanhu makumi mashanu nemumwe chete ndivo vari muzvipatara. Kusvika pari zvino bazi rezveutano rinoti vanhu zviuru makumi mana nemaviri zvine mazana maviri negumi kana kuti 42,210 ndivo vabayiwa nhomba yeCOVID-19. Zvichakadaro kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka pasi rose nenyaya yechirwere cheCOVID-19 zvikuru kune vanoshanda muzvipatara vakoti muZimbabwe vari kuti hurumende haina zvairi kuita kuti vawedzere mari dzavanotambira. Hatinokwanisa kuti tinzwe kubva kumutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanovazve gurukota rezveutano sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Asi vakambovimbisa kuti vane chido chekuti vashandi ava vawedzerwe mari dzavanotambira. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo.
Kubva gore rakapera kusvika pari zvino tingati kubva muna September kusvika pari zvino hapana nhaurirano yatiaitwa pakati pevashandi nehurumende panyaya dzemuhoro dzevashandi vezveutano.
Muri kuzvitambira sei sevamiriri vevashandi?
Izvi zvinhu zviri kutishungurudza, zvinhu zviri kutirwadza, zvinhu zviri kutikatsamadza kuti iyo Health Service Board kusanganisira neministry yedu vari kutitora nokutitarisawo sevanhu vakaita sei. Takatarisana nedenda reCOVID-19, takatarisana nemahealth workers vanova ivo mafrontliners, vanova ivo masoja vari kurwisa denda reCOVID-19. Asi tingatarisa kune vanhu vanofanira kunga vachitarisa kuti vararama sei, vari kudya chii, vari kufamba sei kuenda kumabasa. Hazvisi kutaridza kuti pane vane hanya neupenyu, vane hanya nekurarama kwavana mukoti nevamwe vashandi vehurumende vezveutano, nekuti hapana kutaurirana vakanyarara.
Makamboedza here kuti muvazivise kuti muri kuda kuita nhaurirano?
Takazama isu kuvanyorera veHealth Service Board tichi kumbira kuti tigare pasi titaure nenyaya yemuhoro yevashandi. Asi nanhasi hapana zvatichaitika zvinotaridza kuti vari kuda kuti vagare pasi nesu. Izvi zvabva zvaita kuti tisangane nedambudziko rekuti vashandi vezveutano vari demotivated.
Munga tsanangura zvizere ipapo.
Vese pavari zvavo, vanhu vari kutsutsumwa, vanhu vari kunyunyuta. Endi izvi zvinhu zvatinofanira kunge tisikatarisiri munyika, nekuti kutsutsumwa nekusafara kwavana mukoti nevamwe vashandi vezveutano kunoafekta zvakanyanya service delivery. Kunoafekta zvakanyanya maitiro avangaita mabasa avo. Sekuziva kwamunoita vana veZimbabwe kuti vashandi vezveutano vana mukoti vanhu vanoshanda nevanhu vari kurwara. Vanhu vanorwara, vanhu vanoda mwoyo munyoro, vanhu vanoda munhu aine mwoyo wake nepfungwa dzake dziri pamwe chete kuti vakwanise kubatsirika zvakanaka, vakwanise kurapa vanhu vanonga vechirwara, nokuti vanhu vanonga vechida kutariswa zvakakwana, vanoda care.
Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni mana kana kuti 4 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vave kusvika zviuru zana negumi kana kuti 110,000. Vapora muAfrica vadarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana matanhatu kana kuti 3.6 million. MuSouth Africa ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwave kuda kusvika zana remamiriyoni rine makumi maviri nematatu kana kuti 123 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mashanu nemakumi mana nechimwe kana kuti 541,000. Vabatwa nechirwere ichi muAmerica vachidarika mamiriyoni makumi maviri nemapfumbamwe ane zviuru mazana manomwe kana kuti 29.7 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million. Asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi matanhatu nemapfumbamwe ane zviuru mazana matanhatu kana kuti 69.6 million. Chigaro wesangano rinoongorora nezvesarudzo rakazvimiririra reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni varikurudzira hurumende kuti iite sarudzo dzemabuy elections nechimbi chimbi sezvo matunhu akawanda asara asina vamiririri zvichitevera kudzingwa mudare reparamende kwenhengo dzebato reMDC Alliance kunyanya nemapato anoti MDCT nePDP. Asi vachipindura kuti sarudzo dzinoitwa riini sezvo vanhu vave kubvumidzwa kufamba munguva ino yeCOVID-19 nekuda kwekuderera kweuwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere ichi munyika. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Priscilla Chigumba vaudza Studio 7 kuti havana zvekutaura sezvo nyaya iyi iri kumatare pari zvino. Vamwe vanhu vapfumbamwe vakaendesa kumatare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vanova gurukota rezveutano neZEC kumatare vachiti vanoda kuti sarudzo dziitwe sezvo vasina vamiriri kwenguva yakareba. Vachiwenga ndio vakati sarudzo dzimiswe nekuda kwekuti uwandu hwevanhu vainge vobatwa nechirwere cheCOVID-19 gore rapera wainge wawedzera. Asi United Nations iri kukurudzira nyika dzose kuti dziite sarudzo dzichitevedzera kurudziro kubva kuWorld Health Organization pakudzivirira kupararira kweCOVID-19. Nyika dzakawanda muAfrica dzinosanganisira Uganda, Tanzania, Malawi, Mali, Chad, Ghana, Gabon, Burundi nedzimwe dzakaita sarudzo munguva yeCOVID-19. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata vaMakoni.
Members of Parliament vakawanda vasiya basa ravo mudare reParliament repasi, House of Assembly, pamwe chete nekuSenate. zvichitevera kukole wakakaitwa mamembers of parliament aya nebato reMDCT zvekareuzve iro svondrapfuura nebato rePDP.
Vadzingwa mudare vakawanda zvakadi.
Takatarisa uwandu we mamembers of parliament asiya basa izvozvo, tinoona kuti ava kutosvika 48, inova namba yakakura chaizvo. Zvichirewo zvakare kuti taane maconstituencies angangodaro achisvika 48 asina anovamiririra. Takatarisawo zvakare kumakanzuru, tinoonawo kuti mumatunhu umu kunewo makansela akawanda chaizvo vakarikolewawo zvakare, uyezvo kune vamwewo vakafa muHouse of Assembly, Senate, neavo vakafawo zvakare kumatunhu emacouncils. Saka tiri kuona kuti maconstituencies kana kuti mawadzi mazhinji havasisina vanhu vanovamiririra.
Izvi zvinorevei?
Izvi zvaakuratidza kuti maby elections anofanira kuchingoitwa muchinguva chishoma chiri kutevera, nokuti vanhu vangaramba vachishaya vanovamiririra muparlament.
Asi ka hurumende iri kuti haingakwanisi kuita sarudzo idzi nyika ichirwisana nechirwere checovid-19?
Hapana chinorudzivisa kuti pave nemaby elections, nokuti lockdown order yanga iripo inenge yaanani zvishoma. Vanhu vadzokera kumabasa, vanhu vari kuita zvizhinji zvavanoita muupenyu hwavo, uyezve tikoonawo kuti vemapato vari kuramba vachiitawo misangano yavo, zvichireva kuti ZEC inokwanisa kuti ichitanga kugadzirira zvisarudzo idzi dzemaby elections. Izvo zvinogoneka nokuti nyika zhinji dzakatoitawo maelections nguva dzapfuura idzodzi zvisinei nokuti panga pane COVID-19.
Sachigaro weZesin vaAndrew Makoni vari parunare muHarare. Mutambi aive nemukurumbira zvikuru munyika enhira, uyo akapondwa nevanhu vasati vazivikanwa apo ainamata musi wa11 kurume kuSouth Africa, aradzikwa nhasi kuZororo Memorial Park kuchitungwiza muHarare, kunova kwakaradzikwa amai vake makore maviri apfuura. N aizivikanwa nekunzi Vimbai pastudio 263, mutambo waibuda paZBC uye akaberekwa muna 1982. Mumwe ataura pakuradzikwa kwake ihanzvadzi yake.
Ndoitwa John Nira, ndine hanzvadzi yaNvimbai Nira, African Queen Diva. Ndinongoda kutaura mazwi mashoma shoma ndichiti pakaitika attack yakakwadza sisi vangu. Kasizuva ranhasi handisi kuda kutaura nezveattack, handisi kuda kutaura nezvedeath. Ndikuda kutaura nezvelegacy yaakasiya. Ndikutaura nekufadza kwaita vanhu paangari mupenyu, challenge yake, energy yake yaipa vanhu. Ndikuda kuti legacy iyoyo ienderere mberi.
Pastor Garikai Chiriga veSeventh Day Adventist Church ndemumwe aparidzawo pakuradzikwa kwaN.
Kana iwo uchingoko, kuna vanhu vanoti kana vafa mudzinza, vamwe vanoutsira maoko muchitambudziko. Iye raendi nhamo iye yape chasunungurwa kadziri hakusina. Tinotenda nerufu rwaeni uyo anoti mukufa kwake anosiya matsime nzodzi, anosiya nzira dzemvura dzinoerera pamatsime anonzi maziso. Eni asiya aunganidza hama dzamaina baba vake, ndo zvakaitwa naJoseph. Saka rufu rumwe nerumwe ngaruvete kuparadzanisa vanhu, ngarusiye vanhu vaunited. Ndo lesson yatiri kudzidza pana Josepha, taidzidza pana Eni.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa vabatanawo nezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda kusanganisira veNational Arts Council, vaimbi nevanoita zvemitambo kuradzika muzvare nhira. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika yeCongo Republic dzatanga nasi mutungamiri wenyika iyi vaDenis Sengweso vatonga nyika iyi kwemakore makumi matatu nematanhatu vachitarisirwa kukunda musarudzo zvakare. Vamwe vari kukwidzana nawo vaGuy Bryce Parfait Kolelas vari muchipatara vachirwara nechirwere cheCovid-19 uye vanonzi vanogona kuendeswa kuFrance kunorapwa. Kambani inogadzira nhomba dzakawanda pasi rose yeSerum Institute yekuIndia yaudza nyika nhatu kuti ichatinonokei kudzipa nhomba dzeCovid-19 sezvo yawandirwa nebasa uye nyika iyi yavewo nevanhu vakawandisa vari kurwara nechirwere ichi. Nyika dzichanonoka kupiwa mushonga dzinoti Brazil, Morocco neSaudi Arabia. Brazil inoti iri kuita hurukuro neAmerica kuti ipuwe nhomba yeAstraZeneca yakabva kuBritain. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mure Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki. Chandinokupakurirai svondo reka reka, ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kuzeya nyaya yezvokuparara kwechirwere cheCovid-19 munyika, tichitarisa nyaya yekubayiwa nhomba yeSinopharm iyo yakapiwa Zimbabwe neChina inodzivirira kutekeshera kwecoronavirus. Tichange tichinzwa kubva kunemi vateereri. Nhasi muchirongwa tina vatendai. Tichanzwa zvekare kubva kune murayiridzi muzvare Odia Ndalega pamwe nenyanzvi munyaya dzeutano Dr. Tinotenda Simemeza. Vose vachange vachibata nyaya yenhomba yeSinopharm. Muri Zimbabwe totanga nemuteereri vatendai. Ngatinzwei maondoro avo pamusoro pezvenhomba yeSinopharm.
Izvi nhomba hatikwanisi kunge tichigamuchira nhomba because hatina zvakariziyo rakakwana rakakapiwa nenyika kuti nhomba iyi inonyatsa kubatsirei uyezve inoshanda sei uyezve chii chatichazoronge chiita zvinhu uyezve manzira atinongoita nayo nhomba iyi hatinzwi zvakanaka kuti zvinotaurwa nevakawanda masocial media ndichinongotaurwa saka kuti tigamuchire inandioni ndichikwanisa kugamuchira.
Aiwa muri yeZimbabwe mazvinzwiraka avo ndivatendai vari kuti aiwa nyaya yenhomba yeSinopharm kwete mashoko avari kutambira nezvenhomba iyi ari kuita kuti vatye kutora nhomba iyi. Aiwa tinotenda zvikuru sa vatendai nemashoko enyu. Muri yeZimbabwe ngatinzwei kubva kune murayiridzi muzvare Odia Ndalega. Chirongwa chekupa vanhu nhomba munyika chasvika kapa phase 2 apo varayiridzi navo vachange vachipiwa nhomba iyi. Ndaona zvakakosha kuti tinzwe kuti vamwe varayiridzi vari kuti chii nezvenhomba yeSinopharm. Ngatinzwei mashoko amuzvare Ndalega.
So upset because honestly as my teacher particularly the teacher that we talked about the first four of course we have to be vaccinated but we are so scared about the vaccine. My teacher and I didn't even know my vaccine that so I'm not going to end up how to consider another virus or to consider it for you what is that some of the important people when I'm on that one by the other so we are so scared to be
muri kuzvinzwira kamhuri yeZimbabwe muzvare Ndalega vari kutsigira mashoko avatendai vari kuti navowo vari kutya nepamusana pekuti hapana ruzivo ruzhinji pamusoro pezvenhomba iyi yeSinopharm. Ngatinzweka kubva kune nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Tinotenda Simemeza avo vachange vachitsanangurira vanhu kuti nhomba yeSinopharm iri kubatsira here kana kuti inobatsira here munyaya dzekudzivirira chirwere cheCovid-19.
Vaccine chainoita anobetsera kuti kana uchinge wazotapukirwa nechirwere achinyanye kukuaffecta maningi uyezve unokurumidza kupora such that haukwanise kuzospreada kune vamwe. KuSinopharm iyi inotibetsera here? Kune kushomeka kwekutapukirwa kweinformation muvanhu nenyaya yekuti vanhu havasi kunzwisisa the science behind. Mavaccines akaita seSinopharm anotibetsera kunyange kune amwe mavariant ariko iro rinotibetsera kuti kana uchinge wawana chero variant yechirwere checoronavirus haukwanise kuzoaffectwa nevirus maningi zvakapfurikidzira. Kurwara kwako hakuzo nyanye kuita kuti usvike pakufa ndo zvinoita kuti zvinotipetsera nemavaccine saka tinoona izvo macountries akawanda izvezvi kune Morocco kune Egypt kune Dubai the United the UAE vese vari kutora Sinopharm and vari kuratidza kuti iri kushanda munyika idzodzo
aiwa muri Zimbabwe tabva kunzwa kune nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Tunotenda Simemeza pindai muchirongwa che Live Talk at the Connection Nemso Chipiri 8-9 p.m. pano pane venue re Studio 7 apo tichange tichiendera mberi nenyaya iyi kuti tinzwe maonero enyu pindai muchirongwa muri Zimbabwe Nguva ndiyo yadyanana tasvika kumakomo echirongwa chedu chanhasi anokoneka ine mufaro ndino wenyu Maikove muri Zimbabwe bye bye
tinotenda zvikuru Mike iko zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Yesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu munodi patsiba Yesu simba rangu simba rangu Yesu simba rangu munodi patsiba
Mane rakanaka vatereri ndini tanonoka wande ndichikuchingamidzai mune chimwe chirongwa chedu chezvechitendero Nasi tine madzimai maviri vane mashoko avo pamusoro pekuremerwa kwavo nezvipo zvemuchechi. Tichatanga naamai vanoti vari kupolokwane kuSouth Africa.
Ndirikudawo kutaura nawo yangu ndeyekuti tiri muno kunyanyisa-nyanyisa muno munana South Africa. Tinobva taona hutsotsi hwakawanda kuvanhu vanoita zvechifundisi. Vazhinji vari kuvaka avanoti machechi nemari dzevanhu. Muchechi munenge michinzi it's obvious munhu umwe neumwe ngaatova neenvelope inoiswa mari azvinei uri murombo kange wangopinda muchechi iyo vanokumanikidza kubvisa mari muenvelope idzodzo vanoti imari dzezvipo dzechechi zhinji dzacho mukatarira mapasta acho mazhinji haindi kubasa anongomuka akagara achitora mari dziya dzinoiswa mumaenvelope vachishandisa iwo Every day vamwe vacho vakatoendesa vana vavo kumakoleji huzhinji hupasta hwakubva husisinei namwari ndosaka muchiona kana zvaakuitika panyika hakusina achazvikunda nekuti mwari wacho taakuita chitsotsi nezvake iye mwari akadzura muvanhu akasuduruka muvanhu vakasara vangu vane mazita chete ekuti tirikunamata mwari vanovimba nechiprofita vaakungotaura chete ndini asi simba ramwari rakaeneka muvanhu asi vatova mumabhizinesi vana vavo vari kuenda kumayunivhesiti vana vemapofu vachitambudzika vana vezvirema vachitambudzika vana vevanotambudzika vachingotambudzika zvekare asi ivo vachiti kunamata mwari saka zvekuti chipasta choendewa kuchikoro ndezvenhema
sezvatinogara tichiita takapa vamwe vatereri audio iyi kuti vatipewo pfungwa dzavo pamusoro penyaya iyi ngatinzwei mazwi abva kuna mai hama dziripi
makadini henyu vatereri ini ndanga ndichidavo kungowedzera zvishoma tinoziva hedu kuti havasiri vafundisi vose vanadaro uyezve tichiziva zvekuti variko vafundisi vanodaro asi ndanga ndichida kutenderana navo pachinhu one ini ndakamboendavo kuchechi yakadaro kuparidza va vachiparidza zvakanaka chose asi nyaya yemari ndeyandakavona kuti izvi hazvisati zvichiri zvokwamwari nokuti vanoti kana vavuyisa maenvelopes acho ivavo kana mufundisi apedza kuparidza kunoenda mumwe munhu unoenda mberi kuti ngatichitendai mashoko atapiwa namufundisi saka voita sevari paauction kuti kana vanhu vachibisa zvipo vanoti kana unenge asina please vari padhuze nousina ipaivo kuti vabise chavanenge vanacho nokuti hatidi kuti munhu azokere kumba asina chaabisa ndina hangu ndakanga ndisina mari asi shoko ndakanga ndichirida asi ndakazofunga kuti ko zvino vari kufungei vafundisi ava vakaona tisingaindi kunobisa mari neenvelope yangu nokuti vamuchipinda munenge muchipuwa maenvelope zveshuwa maenvelope munenge muchipuwa uye unofanira kunyora zita rako nemari yaunenge wabvisa. Takaona sekuti zvinezvi hazvisati zviri zvokuti vafundisa vanoda kubatsira varume zvadova zvebusiness. Pezve chimwe chinhu chandakaona chetiri kuita vateereri ndechekuti tina vafundisi vedu vatinonzwa Wande achinyatsoku achiramba achingodzokera kwavari vanoti Reverend Mutata na mufundisi Simango. Saka kana paine zvimwe zvinhu zvamunoita vane vataura tikaona kuti hazviindirani nesu ngatiregei kutuka nokuti vanoti vavo vanhu vamwari vanodawo kudotiudzavo kuti dene taguna kuwana chatinowana nezvavanotaura. Munhu haangagoni kunatsa munhu wose asi ivo ndinoona sekuti vanee vachidogwa nokudotibatsiravo kuti dee tasanganawo nazvo. Saka ndanga tichingokumbirawo kuti aiwa ngatiregei kakutuka ngatingotaurai zvatinenge tichifunga kana panenge vataurawo ndikasapindirana napo ndinopasiya asi tirege kutuka. Ngatipeiwo kavanhu vakadaro tirege kuzoshandisa mari yacho ini ndotenga dzimba dzangu ndotenga mota dzakanaka ndotowana kuti kunana America wakuti akadonza kuti vamwe vakadotenga ndege nemari dzechechi. Zvino hazvizonakidzivo kuna vanhu vanenge vachienda kunoteerera asi shoko ririko zveshuwa asi kuti kuzowanzavo mari ndokwatinenge tichingoti ii dei vafundisi matihwiravo urombo nokuti munhu wose unonetseka asi munhu wose unoda Mwari. Saka taachingoti dei vatiregereravo ipapo maita henyu.
Vateereri, nemashoko amai hama dziripi ayo, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai maaudio enyu kunamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti morara zvakanaka.
Tenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Pera rigaiti mbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19. Vashandi vemuzvipatara vochema-chema nekusawedzerwa mari. Sangano reZimbabwe Election Support Network rokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti iite sarudzo dzemabielections. Mutambi aive nemukurumbira enhira oradzikwa kuchitungwiza nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naGibbs Dube.